Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina zvita 12/2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvavashandi nhasi riri kutarisirwa kuita hurukuro nevamiriri vevashandi vehurumende vari pasi peApex Council. Kanzuro yeguta reHarare inoti iri kutadza kuita basa rayo pamusoro pekushayikwa kwemari yekunze. Tichanzwa zvinobva kwamuri vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamiriri vevashandi vehurumende vari pasi pesangano reApex Council vari kutarisirwa nhasi mangwanani kusangana negurukota idzva rinoona nezvavashandi nemabasa muzvinafundo Paul Mavhima. Pashure vachazosangana nevamiriri vehurumende mumusangano weNational Joint Negotiating Council. Munyori weApex Council vaDavid Dzatsunga vanoti musangano negurukota rezvevashandi wakanangana nekuti vazivane naro pamwe nekuti varipirewo matambudziko ane vashandi vehurumende. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Zvazoitika kuti tichasangana negurukota dzva rinomirira vashandi na9 ndo musangano watiaita wokutanga kuti tizivane navo nekuti tivazivisewo zvetinotarisira kushanda kwatiaita navo. Tichibva ipapo tichazova nemusangano wenjenzi uyo watiava nenhaurirano maererano nemamiriro akaita zvunhu kuvashandi kuburikidza nenyaya dzezvemari nenyaya dzeupfumi tichienda muna December. Takanyorera kuhurumende tikakumbira kuti zvokwadi hazvichabviri kuti vashandi vaonekwe vachidzi vanokora zvemukoro wavakakora muna October, nokuti makwiriro akaita zvunhu mitengo akuita kuti vashandi vasatombova neChristmas inganzi Christmas nezita rayo chaiyo. Saka ndonyaya yatinoda kunokurukura kumanegotiations atiri kuno.
Asika takanzwa gurukota rezvemari vamutule Ncube vachizivisa kuti hurumende haina mari kana kuri kutarisa mihoro yevashandi zvingatozoitwa gore rinouya. Pane chingazoshanduka herapo?
Ndo zvatinoda kunzwa nokuti ivo vehurumende ndo vakati veyaiti taurirane shure mekunge takumbira nhaurirane. Saka hatitarisiri kuti vanotingana kuti vazotiudza kuti hakuna mari, nokuti kana vakatiudza kuti hakuna mari vanenge vachida kuti vanhu vadii, nokuti iko zvino vanhu vakatoomerwa hatombokwanisi kana kubva pavari, vakangoita sekuti vakatoroverwa nehoko, nokuti kana usina mari unenge uchingotenderera sembudzi yakasungirwa papo. Saka izvozvo ndo zvatinoda kuti vazi. Saka isu hatitarisiri kuti vangatidana kuzotiudza zvudi zvakaita saizvo.
Sangano renyu rakazivisa kuti nhengo dzaro hadzisi kukwanisa kuenda kumabasa yatingati pachirungu incapacitation. Pane zvashanduka here?
Zvashanduka ndezvekuti incapacitation iyoyo yatowedzera, nokuti mari yatakatanga kukora yatakawedzerwa rwendo rwapera nemakwiriro akaita zvunhu iko zvino vanhu havasina kana pekutani kana pokubata kana kuri kuti kuhurwere kunongonzwana hwamuviri wose.
Ndeapi mapoka amunganyanyotarisa kuti vashandi vakabatikana zvakanyanya?
Hatina vatingamboti mapoka api, vashandi vose zvavo, vadzidzisi vanoshanda mumahofisi ehurumende, vose vanoita zveagriculture, varimisi vose, tingangoti kunongonzi mushandi wehurumende iko zvino wakaona.
Ndezvipi zvamuri kutarisira kuisa patafura makamapuwa mukana iwoyo kuti munge muchizivisa hurumende zvamuri kuda?
Chekutanga ndechekuti tisanga pagovernment position yedu yekuti tinoda independence. Saka tinoramba takamira paposition iyoyo, asi pana December pano tinotarisira kuti vawane zvimwe zvavangaita kuti vanhu vangopfuura December uyu, tozoona kuti zvinofamba sei muna January. zvokwadi kuti government irambe ichitipa RTGS imo miekonomi muchiitwa zveinterbank neus zvokwadi vanhu vanopera nezvaro saka government tinoda kuti vazive nevashandi kuti vazive kuti isu seapex council tiri kurwira kuti tiwane mari inotenga ende hatisi kutsukunuka kubva ipapo
pane matanho amungazoonekwa muchitora here kana musangano uyu ukasaburitsa chimuko
matanho edu isu sevamiriri vavashandi anobva kuvashandiro tinongodzokera kuvashandi tinobvudza vashandi kuti tofamba sei zvazvadai isu pachedu hatigoni kutaura kuti tichazofamba takadai tichazofamba takadai nokuti harisiro basa redu sevamiriri
munyori wesangano reapex council vadavid dzatsunga vari parunare muharare nestudio 7 kanzuru yeharare inoti kushayikwa kwemari yekunze kwenyika kuri kuitadzisa kuunza munyika motikari dzokutakura mabhini nekugadzira migwagwa zviri kupa kuti itatarike kuita basa rayo nemazvo kushayikwa kwemafuta ekufambisa dzimotikari kuri kupawo kuti zvinhu zvinetse muguta reharare mukuzeya nyaya iyi blessing zulu westudio 7 abata meya weguta reharare vaherbert gomba
ichokwadi kuti nyika kana isina mafuta zvinobata kanzuri inotakura marara munzvimbo dzakasiyana-siyana muharare takaita masvondo maviri apfuura takaita dambudziko iroro rekuti tanga tabhadhara dhizeri redu re1.5 million but kuuya kwaro kwakanetsa marara akazokukura kuwanda munzvimbo dzatanga takatarisira kuti tingadai takabvisa nguva yanga yakafanira nge tanga takabvisa so zvinhu zviri kuafekta makanzuri mazhinji ndinoona city of bulawayo yakaisa advert ichitaura zvimwe chete chitungizawo ine matambudziko akadaro
saka manga mabhadhara mari iyi kupi
meya wechitungiza varida kutaura nemi maringewo nematambudziko arisanganikwa nekuchitungiza takabhadhara mari inoita 1.5 million RTGS kuti tinge tichiwana bhiziri recity of harare rekutakura marara but zvakatinonokei takazoriwana zvedu but takatinonokei mukutaura kwandiri kuita nemi matambudziko iwaya ari kungoramba achingoratidzikapo nepapo hazvina kumira zvakanaka dai tichikwanisa kuwana dhiziri panguva dzakafanira hataimbotambura kuti tinge tichigadzirisa anobva anobatana nematambudziko edu ekuti tine foreign currency yatiri kutsvaga yatiri kushaya yekuunza dzimwe motikari dzekutakura bari zvino izvozvi ndanga ndine meeting nemabhizinisi ndichikumbira kuti dai vanguva ndipawo matipa nemafrand end loader ndimboisa mumbare kuti vanhu vemumbare vakwanise kutakurwa marara kumbare kunogeneratwa marara akawanda ndanga ndichitotaura nawachiondegwa wecornplant izvozvi ndichitaurawo nevamwe mabhizinesmen kuti vange vachitipawo saka matambudziko atirisangana nawo hatiri kuedza kugadzirisa siku nesikati
vatambira sei chikumbiro chenyichi
vabvuma kuti nekuti vanonzwisisa kuti kurwana guta kubatsirana mukomberanwa
ko iyo mari yamuri kuti muri kuda kutenga mota dzekutakura marara kumabhengi hakuna here zvakamira sei
mota idzi takatodzitenga but dzinoda foreign currency kuti dzinge dzichipedzisa zvasara kuti dzinge dzichiuya kumabhengi kune kuinda bank market kuri kunetsa pakuti makanzuru isu hatioparete zvekuita profit tinooparata zvekupa sevhisi tinongoti darike mbichana tingoti break even saka kuti tinge tichizomhanyisana nemarets ekuti 1:16, 1:20 zvinoreva izvo kuti tinofanirwa kunge tichikwidza mutero ne 16% netime 16 pamari dziripo izvozvizvo saka wotarisa kuti urikuda kuita basa uku vagari varida kurerutsirwa woona zvishuwa kuti nenyika ine vashoma vari kuenda kubasa zvinhu zvacho zvinoda kutongofambawo wakangwara uchingoenzanisa
hapana rubatsiro rwamuri kupiwa here kubva kuhurumende kunyaya dzakadai semotika idzi
vamangudya vakandipromisa but patiwo nemwaka patiwo nemwedzi ino kusvika 10 vakangondipromisawo ndikavaona vanongoti nyaya yako ndiri kuiziva nyaya yako ndiri kuiziva saka ndakangomirirawo
saka imari iyi yama muchida pakuti mupedzise
tikuda mari inosvika 7 million kuunza motikari dzemarara motikari dzemugwagwa tingati masteam rollers macombactors mafrand end loaders madozers magraders nezvimwe zvakawanda zvinhu zvinodikwa
meya weguta reharare vaherbert gomba vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 Mutungamiri wesangano revarairidzi veATUS vaObert Masaraure vanoti hurumende yavavharidzira kuti vasakwikwidzira chinzvimbo musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition iro rine musangano waro wepagore nhasi kwaMutare. VaMasaraure vanoti vana muchuchisi vange vasingafambisi nyaya yemhosva yavari kupomerwa yavanonzi vakapara musi wa23 Nyamavhuvhu apo vairatidzira nevamwe vavo vangozovazivisa kuti nyaya yavo ichanzwika nhasi mudare redzimhosva muHarare, zuva ravakange vakatarisira kuenda kumusangano mukuru weCrisis in Zimbabwe Coalition. VaMasaraure vanoti izvi hazvikonesi basa rinofanirwa kuitwa rekurwira zvinofanirwa kupiwa varayiridzi.
Vachuchisi vemudare redzimhosva rekuHarare Magistrate Court avo vanga vachimbozengurira kuchuchisa nyaya yedu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana, vaparura kutongwa kwedu muHarare Magistrate Court kutanga nhasi. Vakati havachazomire kusvikira nyaya iyi yapera, zvichireva kuti tichaenderera mberizve nenyaya iyi ichitongwa imangwana. Rinove zuva rimwe chete ranga tichifanira kuitwa AGM yeCrisis Coalition, uko kwatava tichitarisirawo kutsvaga rutsigiro rwekutungisetasa chigaro weboka reCrisis Coalition. Izvi tiri kungozvitora nepinch of salt kuti nguva yose vanga vachiita kunge vakarara pabasa, asi vazotanga kunzwa mahlauzani ekuti dai zvachienderera mberi panguva yakadai. Zvinoita kuti tifungidzire kuti pamwe state ine ruoko rwayo rwayapinza panyaya yegungano rwekwaro kwaMutare ranga richifanirwa kuti riri kusarudza utungamiriri hunyowani. Rinove gungano randisakwanisa kunge ndichiparticipata, kunyange zvangu ndanga ndakambosarudzwawo nevamwe kuti ndiwane mukana wekukwidza panzvimbo yechisachigaro.
Saka imimi vaMasaraure moita sei nenyaya iyi? Muchiri kuda kukwikwidza here? Muchiri kuda chinzvimbo here? Mofamba makatarisa kupi?
Hongu chinzvimbo handisiri kuti ndiri kuchida, asi kuti hatingarambe zvanga zvasarudzwa nevanhu, uye bumbiro remutemo rinenge richitendera kuti kana chinyange usipo zvako vanhu vane mvumo yekukwanisa kukusarudza kana vachiona zvakafanira. Hatingadi kuti tirasise vanhu vanga vambotidoma kubva pakutanga kuti tipinde mumakwikwiwo musarudzo idzodzi, nekuti pane muono watanga tinawo wekushandura mafambiro anga achiita boka reCrisis Coalition kuti ringe riri boka ririmwe mushandiro wekuadresa crisis iri muno muZimbabwe, tichitarisa kutambura kuri kuita vanhu, kushayikwa kwemvura, kushayikwa kwemagetsi, zvikoro zvichitadza kuchidzinga vana, zvipatara zvakavharwa. Saka hatine muono wekuti kana tawana mukana pamwe chete nevamwe vanenge vapinda tiite muonera pamwe wekushandura mashandiro anga achiitwa kare, kuti pachive nekubatana kwakawanda kwevanhu vese vemusic society nezimbabwe yose, kuti tiite muonera pamwe tiri muboka irori reCrisis Coalition kuti tichinje upenyu hwevanhu, tichida kuvhura machapta ecoalition iyoyi kumadistrict ese ari muno muZimbabwe, uko kwatichange tichiti kumwe nekumwe vane matambudziko avo, vane crisis yavo yavanofesa. Ndokwapatichatangira kuti tione kuti matambudziko avainawo angagadziriswe sei, tisingangotarise crisis imwe chete yegovernance, asi tichitarisira matambudziko ari kutosangana nevanhu zuva nezuva, nekuti ndezvipi zvingaitwe nekuchimbidza kuti vanhu vararame zvakanaka.
Mutungamiri weATUS vaObert Masaraure vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, ZANU-PF iri kushorwa kuti iri kuunganidza vanhu vazhinji vebato rayo ichivapa zvekudya zvakawanda zvakasiyana-siyana vanhu munyika vachitambura nenzara. MuDaily News mune nyaya inoti mutungamiriri weSouth Africa vaCyril Ramaphosa vari kuedza kuti vaEmmerson Mnangagwa navaNelson Chamisa vagare pasi vaite unaurirano, sezvo South Africa yave kunetseka neuwandu hwezvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba zvichienda kunyika iyi. MuDaily News mekare mune nyaya pamusoro pevanyori kana kuti masekretari vanopfuura 34 nevana vanonzi vari kushanda muhofisi yavaMnangagwa nemakurukota. MuChronicle mune nyaya pamusoro pava James Stole veMDC Alliance vanomiririra makokova muparamende Vari kupomerwa mhosva yokubira Burial Society mari inopfuura $4,000 vekuAmerica uye marans anoita 10,000. Yashika nguva muchirongwa chino yatinokoka vatereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Magadiwa shamarari student 7 meshe natenda nekuti panhaudzi chokwadikwa munoita tinoda kufunzwa nekuda kwemasoja masoja enyika yedu yeZimbabwe vakabvisa vamugabe vechiti vamugabe vazvikone zvekutonga nyika tobva vaisa vamunangagwa asi iko zvino takutoona zvinhu zvatava wese handizivi kuti masoja aya shopu dzavanotengawo ivo vanhu vari kumba ikoko handidzo here dzavanotengawo ivo masoja hozi zvinhu zvaoma asi hapana action yavari kuita masoja tinodawo kubvunzawo masoja kuti masoja ke haasi kuzoonawo here zviri kuitika izvi nesituation mumiriro wayaita so ndatenda zvangu
makadi zvenyu majonga ndinokutendai zvikuru muchitipa nhau dzekuZimbabwe isi tino chichemo pamari dzavanotaura dzemapasipoti motora mari dzemapasipoti kuti ani mapasipoti anoenda mari yakati mari yacho inomboenda kupika pana kana chatiri kuona chiri kuseriswa mari yacho kuZimbabwe plus ivo mapasipoti aisesi tiri kuno kusouth africa mapasipoti acho tinomaseisa chii mapasipoti unodehwa mapemiti semusingati isi tisina mapemiti tiwane mapemiti izvo tiri kunzwa nekubirwa takabirwa mapemiti tochibatiswa mapemiti ma6000 pemiti yacho akaenda kubhenga haisenzi zvinoreva kuti chii iwo munhu anotimira wehome affairs yekuZimbabwe ngatimire tipiwe mapemiti
please mari dzavari kuchaja dzemapasipoti idzi kadzidzikiro ine ndoitwararama ndogara muno musouth africa mari yavari kuchaja yavari kutaura yatimboiwani purogiramu yakanaka but mari dzavo dzakakwandisa please ngavadzikisiwo tine vanhu vezvikoro vari kuenda kuzvikoro vanoda mari isusu vado tinoda pekugara tinoda chikafu tinoda kutsumudzirawo futi hama dziriko kuZimbabwe dziri kutambudzika pamari iyoyi yatiri kuwana shomai ndo yatoda kubata mapazi isi andataurai saka mari yayo yari kutaurai kuti ma1000 maus kuti kurinywa pasipoti handioni zvine handioni zvichinyatsotiitirawo muwanu weduii dewangu tinzwirawo nyasha weduii purogiramu yakanaka but mari dzavo dzakanyanyisa zvazvisingatombotari kana tikada kutotichema todzirisa kana kahafu yacho haitoiti futi kana kote yacho haitoiti pasipoti muno musouth africa kutora pasipoti south african inotora pasipoti for 500 kuiyo yazonyanya kudhuriswa kudaro pepa racho rakanyanya kutengwa kupiko omanaka amen
mamuka sego pastudio 7 ini ndiritwa lesimati njanji aizvizvi zvataurwa navice president zvivamuhadhi ina hazvina hangu kundishamisa nenyayakuti ndakambogara kutaura paya ndikati muzimbabwe hamuna gavhumendi yakazvimirira iri gavhumendi gavhumendi yemuzimbabwe izanu pf munoona saka uchimisikana uri munhu wezanu pf zvinova kuti uri munhu wegavhumendi kana usiri munhu wezanu pf hausi munhu wegavhumendi ndizvo zviri muzimbabwe saka varuramba vachingozvibudisa pachena kuti ndizvo zvacho zvitoripo kuti kana uri munhu wezanu pf unokwanisa kuwana rubatsiro kupiwa mapurazi sematauriro ari kuita vamuhadhi saka ini hazvina angu kundishamisa asi chandongovaudza ndechekuti kana vachiri ngoendera mberi nematongero avo iwayo ka hakuna kwatingaenda nenyika zvoda kuti vasiye tsika iyoyo gavhumendi yomira iri yega toziva kuti ii ndiyo hurumende iyi yemunhu wese womuzimbabwe kwete kuti munhu wezanu pf handionisi kuti nyika ingaendera mberi vachiita matongero akadaro
maswera sei maswera sei vestudio maswera sei vana jonga vana blessing zvuru vana tononoka hwande nokutendai baba indotauro hwangu maererano nemamiriro akaita zvinhu muzimbabwe chokwadi vaparadza mukati njere dzavo dzichiri kuita zvakanaka here vaparadza vachine rudo nevanhu here kana kuti hamenowo maitira avari kuita kutaura kwavo kwavanobva vaita sekunge hameno nyika yavari kuraramira vari vaparadza vasina kana mwoyo nevanhu shuwa vangatoona kunge vari kutaura zvinhu zvine musoro kuti vanokwidza mapasipoti kuenda kuma300 something vari kuti mari iyoyo iri kunhongwa kupi Kwa kana machida ma US ka ko vamunanga gengo vakati anzi zvinzvisa hapana chakuta ucha battle nema US kuma US ava kuchaja ari kuwanika kupi ina ndifunga kuti vaparadza vaka munungo vapa zvinomukana ogara vachitaura asi vaparadza vana chavanja vanotaura chinhu vakangofanana namutodi vanongorudza kutaura vachingorudza kutaura zvinopa vana veZimbabwe hasha ndinoti vaparadza dai manga muri vamwe mambogara pasi mafunga musati mataura zvamunenge muchitaura pamhepo nokuti munorwadzisa mwoyo wedu kusvika pekupedzisira munoti tinoiona pi mari yacho kuno kwatiri kumasango
makasimba makasimba herapo pastudio ndinonzi hango July ndoda kuti nditaurewo zviri kuitika pamusoro peawo wezanu pf vamuhadhi apa vashaisha kufunga pako zvaimbenge wakanyararawo wani taiti waitowo vanhu vanenge vari nani mubvunzo wangu kwavari vamuhadhi awa kana vachikwanisa kuzozvinzwawo zvandiri kubvunza izvi ndezvekuti wari kuda kutora minda iyi kuna nani pane here pavachakwanisa kutora minda iyi kune vanhu vavakapa minda vanova vavanoti zvoni mahovhets kuti vakwanise kupa mayouth munda zviri pachena kaizvi kuti zvoni wari kuda kuzama kuda kubata kumeso mayouth nekuti wari kuona kuti situesheni yamuzimbabwe iye zvino zvimu anytime any minute mayouth anogona kuvapandukira saka inhau bedzi yoda kuti vangobata kumeso mayouth kangani mayouth achipromiswa minda
makadive Studio 7 handizivi kuti Studio 7 yaye ZANU PF here munosarura ndakangova ndabvira kare kuisa maodhi angu ndimambe kudurban ndandoda kutaurawo nenyaya yaparadza uyu paradza akaona nguva akwani anotaura kuti passport inoita 350 US akaiona neziva zvakanaka here atikwanire paradza ngaite musha kana asingazive zvaanoita ngasiye basi hanzi yei munoda kuti nyika isi kutongwa zvakanaka iri kutongwa zvakanaka nekuti vanhu vanobhadharisa passport 350 US akaona nguva akwani vanhu vavari memari iye ari kuishaya nei ane udyiro usina basi hanzi vanhu vedhiaspora ndo vari kuita kuti zviite sei tisu takaondoka nyika aite mushe paradzo
manzwa apfungwa dzevamwe vatereri vestudio 7 ipfungwa dzavo dzisina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001 202 465 0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiriri weSudan vaAbdallah Hamdok vanoti mauto enyika yavo ari muYemen anoita zviuru zvishanu. Sudan yakatanga iine mauto anoita zviuru gumi nezvishanu ichibatsira Saudi Arabia kuvhisa varwi vechihouti kubva mugore ra2015. Ndege dzeBoeing 737 Max idzo dzakambomiswa kubhururuka muna kurume zvichitevera kudonha kwerudzi rwendege idzi mbiri hadzisi kuzopiwa mvumo yokubhururuka gore rino. Sangano rinoona nezvekufamba kwendege reCivil Aviation Administration razivisa kuti pachine zvinhu gumi kana kuti gumi nechimwe zvinofanirwa kumbotarisiswa ndege idzi dzisati dzapiwa mvumo yokubhururuka zvekare. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mazuva ano nyaya iri kunetsa muAmerica inyaya yeimpeachment iri kuitwa pana vaDonald Trump. Komiti yeparamende yeAmerica inoona nezvemitemo inoti iri kupomera mutungamiriri wenyika vaDonald Trump mhosva mbiri dzinogona kuvabvisisa pachigaro. Zviri kunzi vaTrump vane mhosva yokushandisa hofisi yavo zvisina kunaka uye mhosva yokuvharidzira paramende kuti isaita basa rayo nemazvo. Tabata mugari wemuWashington DC vaFrank Guni kuti vatiudze zvaitika nhasi uye kuti nyaya iyi yakatarisa kupi.
Nyaya yavaTrump yasvika pakuti last stage yeimpeachment Congress kana kuti kwamvura yacheka makumbo kana takatarisa mafambisirwo ebasa reimpeachment kudare repasi vatrambu vakapiwa mhosva dzavo pachena kuritaura kuti dare recommittee rejudiciary committee rinoona nezvemafambisirwo emutemo rinotungamirwa navanadler rakaburitsa pachena zvino komiti iyoyo kuti mhosva dzavatrambu dzavari kupomerwa ndedzipi.
Mhosva dzavari kupomerwa ndedzipi?
Vatrambu vari kupomerwa mhosva mbiri. Yekutanga, abuse of power, kureva kuti vakashandisa masimba yehofisi yavo yeupurezidendi zviri kunze kwemurao wemashandisirwo ebasa rehofisi ravo nemashandiro anoita Congress. Apo vaiedza kuti nyika yeUkraine itange yatsvagurudza kana kuti yainvestigator vaJoe Biden nemwana wavo kunyaya dzakaitika kuna 2016. Zviri kunze neCongress zvinoda kuti zvizobatsira ivo vaTrump. Kana takatsarana nesarudzo yegore rinouya, hazvina zvazvinobhenefita nyika yeAmerica. Saka ndo mhosva yekutanga. Mhosva yechipiri, vaTrump vakanzi mhosva yavainayo ndeye obstruction of Congress, kureva kuti vaTrump vari kunzi ivo mhosva vakutanga kuinvestigate pakatanga kuferefetwa kunzi pane zvavakaita zviri kunze kwemurao. VaTrump vakadzivirira Congress kuti isaite basa rayo zviri pamutemo. Kunyanya pakuti chekutanga vakarambidza zvapupu zvaidiwa neCongress kuti zviuye zvinopira America, kuti vanhu vese veAmerica vanzwe kuti zvii chaizvo zvaiitwa navaTrump uye basa ravaita iri pavaida kuita zveunyire neUkraine chii chakanyatsokuitika. Vakarambidza makurukota avo nevamwe vashandi vemuhofisi yavo vanoziva zvakaitika, vakange varipo, vakazvinzwa, vakafambisa basa ravaTrump. Congress iri kuti kuita izvozvo kukanganisa basa ravo.
Taona nhengo dzeCongress nhengo dzekomiti dzichimhanya-mhanya, chii chaitika?
Nhasi kutaura kwatiri kutiita manheru anaya, komiti yejudiciary iri kuita inonzi congressional marker, kureva kuti vakuchipeta nyaya yavo. Vakaburisa pachena kuti mhosva dzatakapomera vaTrump ndedzidzi. Saka kupeta nyaya iyi vakuti izvozvi kutaura kwatiri kuita judiciary committee yese ine mamembers 41. Umwe noumwe wavo achasimuka achitaura pfungwa dzavo, kuitira kuti kana paine zvinoda kuwedzerwa kana kutapudzwa pamhosva dzakapomerwa vaTrump, aya anonzi maamendments, kana paine zvavanoda kuwedzera kana kutapudza, maRepublicans nemaDemocrats vachapuwa nguva yakafanana kuti umwe noumwe wavo ari mukomiti iyoyi asimuke achitaura zvaanofunga. Kana zvabva ipapo mangwana kana kukusara mangwana vapedza congressional marker is part of that process, vachaenda kuvote secommittee. Vanovota vakabukirira kuti vaTrump vane mhosva, zvinoreva kuti nyaya yakuendeswa kufloor kana kuti yakaendeswa kudare rese reCongress. Zvinotaura kuti sondo rinouya tinogona kutoona Congress yese ichivhota kuti vaTrump voimpichwa here kana kuti havaimpichwe.
Mugari wemuWashington DC vaFrank Guni vachitaura neStudio 7. Bazooka ramimhanzi, sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Gurukota rinoona nezvavashandi nhasi riri kutarisirwa kuita hurukuru nevamiriri vevashandi vehurumende vari pasi peApex Council. Kanzuro yeguta reHarare inoti iri kutadza kuita basa rayo pamusoro pekushayikwa kwemari yekunze. Tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.